This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo chivabvu 22 2016. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato rinopikisa reMDCT rinoshoropodza urongwa hwevechidiki veZANU PF hwekuda kufora vachiratidza rutsigiro rwavo kuna vaMugabe.
Isu tinongoona kuti kurasha nguva uyezve kutambisa mari nemaresources zenyika. Nokuti ukanyatsosoropodza kuti chinangwa chaicho chaicho che-so-called million men match yacho ndechei, unochishayiwa.
Asi munyori anoona nezveupfumi muboka revechidiki muZANU PF vatonga ikasukuwere, vanoti havavoni chinorwadza vanopikisa pane zvavari kuita sezvo zviri zvebato reZANU PF kwete MDCT.
Tiri vanhu vanokwanisa kuita self-funding, kuita maprograms edu. Tine vanhu musangano medu, mafarmers, tine vanhu vanoita zvemabhizinesi, ende hazvikosti chinhu. Mabhazi ndivanoita fuel owned vanobva munzvimbo. Saka makosti ekubva handizvoni angachemwe kunzi auraya nyika. Imbori mari iyi yaungaenya kuchema yekuti tingatadza izvozvo kuuya pano tichipe mukuru wedu wenyika.
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinoshushikana nedanho rinonzi rakaitwa muzvikoro rekuongorora utachiwana hweHIV AIDS muvana vechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino is Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato rinopikisa hurumende reMDCT rinoti riri kushoropodza zvikuru urongwa hwevechidiki veZANU PF hwekuda kufora vachiratidza rutsigiro rwavo kuna vaMugabe panguva yenyika iri kuramba ichinyura mumadhaka. Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vanoti chiitiko ichi kutambisa mari uye nguva pane kuti bato reZANU PF riri kutonga rigadzirise matambudziko akabata nyika. Vechidiki pamwe nemamwe mapoka eZANU PF vari kutarisirwa kufora muHarare nemusi wechitatu vachiratidza rutsigiro rwavo kune mutungamiri webato ravo reZANU PF uye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGutu pamusoro penyaya iyi.
Isu tinongoona kuti kurasha nguva uyezve kutambisa mari nemaresources zenyika. Nokuti ukanyatsosoropodza kuti chinangwa chaicho chaicho che-so-called million men match yacho ndechei, unochishayiwa. Nokuti nyaya iripo ndeyekuti kana vachiti toda kuti titaridze kuti tinosapota vaMugabe, zviri pachena kuti vanhu veZANU, zviri pachena kuti mafashoni eZANU ari kurwisana. Zvinokuti tizoona kuti zvinobatsira nyika yeZimbabwe pakudii kuti tida kuunganidza vanhu miriyoni vauye muguta reHarare. Tohaya mabhazi anopfuura zana, vachada chikafu, vachada pokuvata nezvimwe zvakadaro. Hazvibatsiri nyika, iyo nyika ine ikonomi yaondomoka zvakadaro. Isu MDC tongoona sokuti kuda vaona kuti demonstration yatakaita isu yakatyisa, ikanakidza, yatakaita musi wa14 April kuda yakavabvundutsa. Zvino sevanhu vanoziva kuti havadikani nevanhu voshaya kuti vodii, ndo zvatiri kutongoona kuti vari kuita mashanje igodo.
Sekuona kwenyu vangadai vachiita sei panguva iyo yakadai seAfrica Day?
panguwa ya Africa Day ingade ichinangana ne chakanangana ne ingindira re Africa Day ndere kupemberera kuti pakaitwa yaimbonzi kare zviya OAU kana kuti Organization of African Unity yatinoziva kuti yakafomiwa mugore ra 1963 muguta reAddis Ababa ndo ringade riri dingindira romusi wa 25 vadei vatombotitora kuti Zimbabwe iite commemorate kana kuti mucherechedzo wokuti OAU yasvika iyo makore anokwana iwo tingangoti makumi mashanu namatatu kana kuti 53 years ndo zvingadei zvino musoro kwete zvokuti toda kuti titaridze kuti vamugabe vane support uko kungoda zvavo kushungurudza vana vezimbabwe nokupedza mari shoma yasara iyo iri munyika.
Vanga vari mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunare muNew York muno muAmerica naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Asi munyori anoona nezveupfumi muboka revechidiki muZANU PF vatonga ikasukuwere vanoti havaoni chinorwadza vemapato anopikisa sezvo nhengo dzeZANU PF dzichikwanisa kuunganidza mari yekuraramisa bato iri pamwe nekuita zvirongwa zvavanoda zvisinei nemari dzehurumende. Vanoti urongwa hwavo ndehwekutenda utongi hwava Mugabe.
Isusu takatarisa President Robert Mugabe, tinomuona ari visionary leader atungamira nyika yedu for quite some time. Since independence kusvika patiri vakatanga kuitungamira, in fact tisati taona independence, and right now kwese kwavaenda is considered an African icon. So kwatiri tiri kutarisa kuti aiwaka munhu anocelebrate ari mupenyu, and we've decided to sema youth takabatana nemapoka ese ari mumusangano weZANU PF, madzimai, maho veterans, ma main wing and everyone else ari mo mabit, ma students, timboungana tichiita celebrate mukuru wedu. But also mukuungana kwatiri kuita umu, it does not necessarily mean kuti hatizivi kuti nyika yedu yakamira papa. We know the vision that is there, and the president's vision ndeye kuti zvoni an empowered society and a growing economy inotaurwa iyo through Zim Asset. And these are obviously some of my issues. Atinenge tichizoti takagara nevakuru tichionesanawo kuti no taba kupi tiri papi uye tiroda kuenda kupi. Sangano wedu ufambe. Tiri vanhu vanokwanisa kuita self-funding kuita maprograms edu. Tine vanhu musangano medu, mafarmers, tine vanhu vanoita zvemabhizinesi, and hazvikoste chinhu. Mabhazi ndiwo anoisa fuel, owns vanhu panzvimbo. Saka makosi ekubva anzi zvoni angachemwe kunzi auraya nyika, imbori mari iyi yaungaenya uchema yekuti tingatadze isusu kuuya pano tichipemba mukuru wedu wenyika.
Vakasukuwere nyaya yekunzi vanhu vanomanikidzwa kuuya kumisangano nekuzombunyikidzwa?
Ko iye anoziva kumanikidzwa nekumbunyikidzwa kwokuuya vanhu kumisangano munhu weZANU PF here? Ungatozviziva kakana uchiuya unomanikidzwa kuuya kumusangano weZANU PF uri weMDC zvinofamba sei? Isusu tiri kuunganidza vanhu veZANU PF. Zvamunoziva imimi kuti 2013 takawina election. It's not a matter of nengirikini yekuti ungazvirambe kuti vamugabe wati president. That is very clear. Sekuona kwatinoita zuva richibuda richinyura kuti vamugabe is the president of this country.
Vanga vari munyori anoona nezveupfumi muboka revechidiki muZANU PF vatonga ikasukuwere vari parunare muHarare neStudio 7. Bato reZimbabwe People First iro riri kufanotungamirwa naMai Joyce Mujuru rinoti urongwa hwaro hwekuunganidza nhengo huri kufamba zvakanaka kwazvo sezvo riri kukwanisa kuwana nhengo itsva kubva kune mapato akaita seZANU PF neMDCT. Ngatinzwei munyori anoona nezveupfumi nebudiriro mudunhu reGlenora muHarare vaEdward Kachepa vachitsanangura.
Mubato medu isusu tiri kuti ibato richiri kukura, pazuva roga roga tiri kusumuka. Tikuona mamembers ari kubva kune mamwe mapato akaita sana ZANU PF, akaita sana ANC. Tikuona vamwe vanga vasingamboite politics vari kuuya vanzwa kurwadziwa uye vaona kuti Mai Mujuru ndovanokwanisa kusvitsa nyika painofanha kusvika. Mai Mujuru ndovega vanokwanisa kuti munhu ari kuda chingwa, ari kuda zvakati, akwanise kuafoda, munhu akwanise kuwana decent shelter. Ndimai Mujuru chete vanokwanisa kuzviita. Saka tiri kugadzira mastructures edu, tabva muprovinci takuda kunopinda munational. Takatarisira kuti munguva inoteera kunana September tichange tiri kugadzirira congress yedu yatinenge tichizoti inobva yanyatsoumba bato redu, tichibva takwanisa kuti tikurire ZANU PF. Vanhu vakafesana nedraught zvirimwa hazvina kuita, ma industries ano PF yakauraya esa hakuna chiriko economy haisi kufunctiona.
Vanga variva Edward Kachepa, vanoe mnyori, anona nezvehupfumi nebudiriro mubatore Zimbabwe People First, runotungamirwa namai Joyce Mujuru, vari mudunhu reGlen Nora, apo vanga vari parunare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Munyori mukuru, werimwe sangano rinomirira varairidzi rePTUZ, vaRaymond Majongwe, vanoti sesangano vanoshishikana kwazvo nemashoko avari kutambira ekuti pane vari kupinda muzvikoro vachiongorora kana vana vechikoro vaine utachiwana weHIV AIDS, kunyange hazvo vachinzi vari kutumira magwaro kuvabereki ekuti vasaine vachipa mvumo yekuti vana vavo vaongororwe. Izvi zvinonzi zvakaitwa mune zvimwe zvikoro zviri mumusha wedziva resekwa muHarare svondo rapera. Ngatinzwe hurukuru yataita navamajongwe.
Icho kwadi takatambira mashoko kubva kuvabereki vaitibvunza, tikatambira mashoko kubva kuvarairidzi vari muzvikoro, tikatambirawo zvakare mashoko mamwe akanga achibva kune vapepeti venhau vakanga vanzwawo shoko iroro. Isu tikati zvinoda kuti zvinhu zvigarwe pasi, nekuti zvakafanira kuti tongonzwa kuti mapostori kana vanotsika mutanda vakufamba muzvikoro. Zvinhu izvozvo zvigarirwe pasi zvoonekwa kuti mangwana zvinozobuda zvakanaka here. Pamusana pekuti tikangosiya vanhu nyangwe zvavari kuita zviri zvinhu zvakanaka, nekuti tinotarisira kuti ishuviro yedu kuti tiite towards 0%, asi vana ava vamwe vacho vadiki diki one, vamwe vacho vana vanogara naanambuya, vamwe vana vasitori navabereki.
Saka imi sesangano rinomirira varairidzi, muri kutaura here kuti manga musina kuziviswawo nevari kutungamira urongwa ihwo?
Ini ndakanga ndiri board member yeNational Youth Council makore manokwana kuita makore mashanu. Ende todavira kuti nyaya iyi is a very sensitive matter. Inyaya yekuti isu semasangano anotungamira varaidzi tizvizive. Inyaya yekuti vabereki vatangotumirwa mapepa chete. Inyaya yekuti vakawanda vanochengeta vamwe vana vacho inherera vakwanise kupuhwawo mapepa. Hazvina kumbobvira zvafamba. Ende haisi nyaya yemapepa.
Saka imi zvii zvamunokurudzira kuti zvingadai zvakaitwa?
Isu tinokurudzira sangano kana masangano ane urongwa hwakanaka uhu kuti ngatisaite zvinhu zvinoshoresa nyika, zvinotsamisa vabereki, zvavari kuda kuachivha zvacho zvigoitwa sezvinhu zvisina maturo. Ngavangoitwe misangano macommunities, masaturday masunday, after machurch unganidzai vabereki. Ngatikurukure navo kuti zvatiri kuda kuachivha zvii, tinoda kubatsira vana ava sei, nekuti tikaita sukuna site chiunganidza vana ava tovatesta. Mangwana torega kuvapa zvinovabatsira. Kana vana vakuzvisungirira, vamwe vana vakuramba kutamba navo, zvinocreata stigma muvana. Ngatitange tadhila. Ini ndodavira kuti Zimbabwe inyika ine vanhu vakadzidza. Ende mamwe mamisteke atinoita handavira kuti mamisteke anoitwa nevanhu vane gwara.
Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemunyori mukuru wesangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vamakomborero aruzivishe. Tinokutambirai nemufaro mukoma makomborero.
Mamuri aitere.
Aiwa isu tiri nani. Mukoma makomborero, nyaya yatiroda kutaura pano ndeiya yakasumudzwa naVice Chancellor weUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Levinyagura. Vari kuti ivo pane ongororo yakaitwa navana mazvikokota ikaratidza iyo kuti pane vadzidzi vakatorwa ropa. Pakaonekwa ipo kuti vadzidzi makumi mana nemanomwe kubva muzana kana kuti 47% vainge vaine utachiwana weHIV. Munoti kudii nemashoko aya?
Mashoko aya sezvinhasu zvinhu zvatakataura kubva gore rapera tichiudza vanhu vanotungamirira zvikoro uye nevehurumende. 47% itori percentage diki diki inotosvika chero inotodarika sezvatinoona mukurarama kwedu zuva nezuva muzvikoro umu.
Ko, chii chaizvo chiri kukonzera kuti vadzidzi vaite zvepabonde?
Mabasa avo ekukwidza mafees nekukwidza mitengo yepokugara nezvikafu muzvikoro. zvinotikonzeresa zvikonzeresa kuti vana kunyanya vechisikana vatengese miviri yavo vachida kuwana kurarama. Saka mutauriro wavari kuzviita vasoda kuaccepta responsibility, vari kutaura vachiblema kuti kwanzi kusangana kunoita vana vechikoro kudzimba dzavo dzokugara ndokurikonzeresa izvi, asi hazvisizvoba. Zvinhu izvi zviri kukonzeresa nekuti vana vakutsvaka kurarama, ende kutsvaka kurarama ikonomi yedu hamuna mari. Musina mari aberekawo havasi kuwana masalari, asi vari kufungwa kuti vararame. Saka vari kushandisiwa nevanhu vanonge vane mari, vanhu vakuru, older generation vari kuuya zvava nezuva panyaya payouth yetu muno muHarare. Tinovaona vanhu vavachiuya vachitora vanasikana vechikoro. And mukatarisa chero even panoitwa mafunctions akaita sana miss youth, vana vechikoro havatorina mari yekubhadhara ma$5 anenge achidiwa ipapo, asi munenge makazara nevana vanga vachitobva kunze kumakambasi. Saka zvinhu zvekuti sezvinhasi zviri kushungurudzikana zvishaizvisha izvo, endi zviri kuzvipomera kuna vanyagura kana pari payouth yetu, ndo vari kukonzeresa zvinhu izvi.
Asi panomboitwa here dzidziso yemukoma makomborero yekuti vari kuita zvepabonde vacho vazvidzivirire, zviri kufamba sei?
Dzidziso inoitiwa sezvinhasi zvinoita kune vamwe mapoka akawanda anouya achiita ofisi dzidziso izvi, asi muitirwa dzava kufanirwa kuitiwa manje unofanira kunge wasiyana nekuti zvinoitiwa. Asi dambudziko ratava naro mazuva anoyi ndeyekuti munhu anenge achiziva kuti zvinondiurayisa izvi, asi munhu wemwanasikana asina pokugara anoda kutsvaka pokugara, and munhu anenge achida kuti awanewo chikafu achirarama kudaro, asi anoita mwedzi mina yesimesa achigara nechikomba. Munhu kuti atambe akachenjera kwemwedzi mina zvinhu zviri kuvaremera zvikuru. Saka dzidziso iri kuitwa vakuda kuti iupgradewe yavakuda kuti itore mumwe dimension inoincorporata sei inoiona kuti no social economic status yevana ava yachinja, vakupesa mamwe matambudziko.
Tichitarisa idzo mari dziri kubhadharwa dzamuri kuti dzaakupa kuti vanhu vapedzisire votsvaga mari nenzira dzisiridzo, muri kubhadhariswa mari yakawanda zvakadii pasemester?
Pasemester fees iri kuita $700 US iri kutangira pama $700 US ichikwira zvichienderana nemafakauti. Then accommodation $400 then poita zvimwe zvinhu zvechidiwa semabhuku, zvimwe zvokushandisa kuti munhu akwanise kudzidzawo nechikafu. Zvinhu zvose izvozvo zvinokwanisa kusvika on average pamwana umwe wechikoro pasemesa zvinokwanisa kusvika $2000.
Neongororo yaitwa iyi, pane urongwa here wekuti muchasangana nevakuru veyunivhesiti ava nehurumende kuti mutaurewo nhunha dzenyu?
Tinombozama kusangana navo, asi kune zvimwe zvikoro kwakaita sekuna naMSU vanonzwisisa ende vari kutoita maprograms ari updated ekudzidzisa vana kuzvibata kwakanaka. Asi dambudziko guruguru pazvikoro zvakaita seyunivhesiti yeZimbabwe ndezvekuti vanyagura havatohwisisi, vane musoro wakaoma kuti papata kuti vanzwe pfungwa dzevana vechikoro zvinhu zvavasingati mukana.
Tiri kuonawo kuti zviri kunzi mune zvimwe zvikoro maakuiswa makirinika aya ekuti vanhu vanokwanisa kuwana maARV. Zviri kuitikawo here paUniversity of Zimbabwe izvi?
Izvi hazvisati zvaitika. Panongori nekliniki imwe inenge isitorina chero mapiritsi emusoro chaivo kana emudumbu. And apa tinenge tichibhadhariswa mari dzemamedical aid semester yoga yoga.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma makomborero nekupinda muchirongwa chedu.
Okay, tinotenda zvikuru.
Manga makateerera kubva kumunyori mukuru wesangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vamakomborero aruzivishe muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, chinobhururuka chinomhara, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiya maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing. Neniwo ndabva ndangowanawo mukana iwoyu wokuoneka vateereri ndichiti murare zvakanaka. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Marvelous Musanganya uye.